We are contemplating to turn it to exactly the day that I am there, I was 9 April. So, album ready to go to the Sibarans for the commemoration national. And this year, definitely, my album, and if all goes well, my finances are going to be going in Ghana. We are looking at the Dama video, the two videos.
Saka damba refu iri rinonzi.
To Tita Gutanema Kiza, but rather it's a 6-track album. Really mostly inspired me.
Saka pa Nizimu Zimbo, Zipa Dambare Frachiri, Murgumbo, Zerizimu, my life shows in you. We had Rutan Prosega Murgo.
Van Varusha Miso, Uda Boz, Minoza Moon, Anu Shila, Yo Yaga Simba, and Unona Nesponsi Van. So I didn't know you got to believe the one to Uya and my son Yamari, my son, you know, the Lord of the Album, Mirroring, the Terrible, Randy Nagi.
Asi ziri nyore re mkoma atendai kuti mutere nzira. Zaba boenyu Leonard Dembo nekuti vakawanda vanoti havasati vaona muna ane chipo chekuimba kudaro munyika yose pakunyora nepakukwenya magitare zviri nyore here kwamuri
zvine zvandakazodzidza because pakutanga zvakanga zviri nyore bose inini pakutodzidzira gitare rachona ndaitotya kuti ndaikapanika ndaitotya bose ndaikatirira zvanenge zvakadzidza zvacho ndaiutoonawo sekungazvitori but nekudzidziswa kwandikaita one vakandidzidzisa vanogona ndo vatoto zvikuru avari dzemagitare ndarama chete ndimu ndakanya kusimba ndikaonya kudzidzisa chekuchekwa ndakatozoona zvaanyore kuridza lead yaridzanagara bose ndozandoonize lead yaridzana baba nekuita malead vokabachona ndakazoona zviri nyore bose ainge ndakaisa mwoyo wangu pachii handina kuzvita kutsvaga mari ndakaita kuti ndoda kuita basa rababa wangu pishiika then iko zvino zvindakunyora dzangu nzive ndakaona kuti handifani kunyora zvinhu zvekutsvaga mari ndinofanira kunyora zvinhu zviri kubva pakati pemwoyo wangu bose zvandinosangana nazvo muupenyu inini ndozvinosangana nemunhu wese ende ndochinhu chakaita kuti musambo wababa usinzi havana kuimba zvemunyika vakaimba zvinhu zvaivabata ivo zvinova zvinosangana naani nani wese anova akasikwa nechiki anotopindana nedzerudo anotopindana nedzenhamo anotopindana neurombo anotopindana nezvakawanda saka ndo pandikaona kuti ndopari kurasika vazhinji saka iri kwandiri zvakaita nyore although ndinoda kuti nditaure kuti kunyora kwangu nekwababa kwakasiyana nekuti makuriro edu akanga akasiyana uye chipo chababa chakanga ndingati chakabva kumusiki chine purpose yekuti chingoita zvemumhanzi izvozvo ka woisa emessage kuvanhu vachibva vatora zvavakaita zviyazvo hazvanga zvichiri zvekuti vaiisa effort kana kuti kugona kwavo yaitori zvarino chaichaiyagona mari saka ndinongovimba kuti nini ichauya sokudaro pasi so far so good.